Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vape zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nevana 49,404. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition nezuro rakatanga misangano yaro muMozambique kusvika musi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana kashaya neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516. Vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nevana 49,404. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi 210, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 193. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 36,749. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu 34,476. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reLabour, Economists and Democrats Muzvare Linda Masarira vanoti vari kukurudzira vana veZimbabwe kuti vasatarisa denda reCOVID-19 sedambudziko renyika yeZimbabwe chete, izvo zvinozoita kuti varitarise neziso rezvematongerwo enyika. Muzvare Masarira, avo vakave mumwe wevatungamiri vemapato anopikisa vakabatana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakuparurwa kwechikamu chechipiri chekubayiwa kwenhomba yeSinopam yekudzivirira COVID-19 kuVictoria Falls nezuro, vanotiwo kunyange hazvo vana veZimbabwe vaine kodzero yekusarudza chakavanakira, zvakakoshawo kuti vasarudze kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi kuburikidza nokubayiwa nhomba iyi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora ndemumwe wevatungamiri vanopikisa vakavevo pachiitiko ichi. VaMnangagwa vakatora mukana uyu kubayiwavo nhomba yavo yekutanga pamwe chete negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri naMuzvare Masarira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMuzvare Masarira naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ino vaMnangagwa vakagona kuva nemoyo munyoro wekukokorodza chirwere vakazonopikisa kuti ngatibatei pamwe chete tirwise chirwere cheCOVID-19. Chirwere ichi hachinei nekuti uri wekubato ripi kana kuti uri webato rinopikisa kana kuti bato riri kutonga, asi kuti chirwere ichi chiri katarisana nepasi rose. Saka chiitiko ichi chaa chiri chiitiko chakanakisa cheisu chaona mapato siyana-siyana achibatana nehurumende kuenda kunojekise nekudzivirira chirwere ichi cheCOVID-19. Zvakachidzawo zvakare kusununguka kwavemo mukati menyika ino kuti vanhu vagogona kushanda pamwe chete pasina pikisano kana kupota. moto nekuva tachinofana kutarira kuti chakanakira zvarwa zvemuno muZimbabwe chii pai zvino chakanakira zvarwa zvemuno muZimbabwe ndechekuti vagone kunozvidzivirira kune chirwere cheCOVID-19 chiri kuzvinzwa muzvivhitivhiti chiri kuzvinzwa mumapepanhau chiri kuzvinzwa mumasocial media imomo kuti kuri kuuya third wave takatarisana kuti kuri kuuya third wave inesuwo senyika tiri kunopinda munguva yechando nguva yekutonhora zviiyo iriyo nguva inozikana chirwere cheCOVID chinosimuka zvikurusa nekuti chioda kuitwa ngedzidwa kungeita kunge pneumonia saka zvakakoshera vana vezimbabwe kuti vagone kunozvidzivirira kuti panosvika nguva iyi vasawanika vachinobatwa neukosha ihwohwo hweCOVID-19.
Imi makwaniso here kunge muchibayiwa nhomba iyi uye kana mabayiwa ndeke kutanga kana kuti nhomba yechipiri?
Ndabudirira kubayiwa ndabayiwa kekutanga ndiri mumwe vanhu aiva ari kupikisa chikamiri chekubayiwa nhomba iyi asi nekuona kuti vamwe vakabayiwa vachidzivirira hakuna chakaitika kwavari ndakasvikawo pakuzvibvunza kuti chinonditadzisawo kuti ndigone kuzozvidzivirira kuti ndive neutano chii saka ndinokurudzira zvaro zvemuno muZimbabwe kuti agone unochengetedza utano hwavo asi sokurehwa kwazvaitwa nebanzi rezveutano vataura vakati hatisi kumanikidza vanhu kubayiwa jekiseni iri zvinenge zviri kwauri mudumba munhu kuti uri kuda here kubayiwa kana kuti hausi kuda kubayiwa asi ini ndinoona hangu zvakakosha kuti munhu agone kunozvidzivirira kuti asobayiwa masikati handina pari kurwadza handina chiri kutema handingati pane chadapindanzwa pamberi pangu chashanduka.
Nderipi shoko ramungasiyirawo vamwe vari kuisa zvematongerwo enyika munyaya dzekubayiwa kwenhomba idzodzi?
Mazviro kwazvo ndeyekuti bumbiro redu remutemo musection 60 inotaura nyaya yefreedom of conscience yekuzvifungira iwe munhu kuti ini chakandikoshera ndechipi mungava mukati memanamatiro matendero kana batsho rekusapota kana mafungiro ako semunhu chakakosha nguva ino ndechekuti kana mutungamiriri wako ari kuti musabayiwa iwe fungawo nenjere dzako kuti iwe unoda kana kuti hausi kuda nekuti chakakoshera utano hwako utano hwako hwakakukoshera nemhuri yako uye kana iwe ukafa vanosara vari vashoma imhuri yako kwete mhuri yemutungamiriri ukaona mana mutungamiriri abvuma kunobayiwa jekiseni iri wakakomborerwa nekuti hauchazobva uche kushushikana nekuti ndobayiwe here kana kuti sabayiwe.
Avo vange vari mutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro riri muMozambique pari zvino kunoziya matambudziko akatarisana nenyika mbiri idzi rakatanga misangano yaro nezuro uye riri kuenderera mberi nhasi kusvika musi wemugovera. Kunyangwe bato riri kutonga reZANU-PF riri kuti munyika hamuna matambudziko, bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti nyika yananga kumawere. Hurumende yeAmerica nesangano reEuropean Union vari kutiwo munyika munofanira kuitwa nhaurirano sezvo zvinhu zvisina kugadzikana. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMafla Skumalo.
Misangano yedu kuMozambique iri kufamba zvakanaka chose. Ndingati takwanisa kusangana civil society yemunyika yeMozambique, takwanisa kuita hurukuro navo tichionesana sekutaura kwete taita nyaya yeregional solidarity on zvine zvichiitika munyika ino yeMozambique nezvinenge zvichiitika kunyika yedu yeZimbabwe. Tataura nyaya idzi taita mukana wekunyatsodonongodza matambudziko atiri kusangana nawo munyika yedu yeZimbabwe, ivo vakadonongodzawo avo avari kusangana nawo muno Mozambique.
Akafanana here matambudziko aya kana kuti akasiyana?
Chatifadza ndechekuti taona kuti mabatiro ehurumende dzemunyika mbiri idzi haana kunyanyosiyana kureva kuti matambudziko avari kusangana nawo neatinosangana nawo isu akada kutifananei. Saka tine zvatazobvumirana mumashure memusangano iwoyu.
Zvii zvamatenderana?
Itawirirana kuti tichange tichitanga yatinoti Regional Solidarity Center inenge ichishanda kukolaborata nekukoordinata maCSOs atina home region msadak muno nema social movements kuitira kuti tikwanise kukudza social base rekudimanda nyaya yegood governance kuti nyaya dzisangotaurike muZimbabwe chete kana Mozambique asitotaurwa muregion mese South Africa, Lesotho, Angola, Botswana, Swaziland pova nenyaya yedimand yegood governance kuti ikure nekuwirirana nekudyidzana kwakanaka. Chechipiri inyaya yekuva nema yekuinitiatawo ma exchange programs.
Sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti tidzidze kubva kunyika dzakasiyana siyana, sekuti isu pari zvino tauyawo kuMozambique, veMozambique vovouya kuZimbabwe, tichidaro vachidzidza kubva maexperiences avo nekudiscoverwo dzimwe nzira dzatine tichibata nadzo basa kungave kuri kuZimbabwe, ivo dzakanaka vachiuyawo vachitorawo nzira idzodzo vachibatawo nadzo kuno. Chechitatu, tawirirana kuti tinofanirwa kutaura kuita nhaurirano kana kuti maengagements nediplomatic community yemusadak nemuAfrican Union nemainternational diplomats.
Chinangwa chinenge chiri cheyapa
maringe takatarisana nematambudziko ari kusanganikwa nawo nenyika yeZimbabwe neMozambique. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekuitawo mameeting navo nekuvatumirawo mapetitions nemaposition papers nedzimwe nzira dzakawanda dzinonzwisisiwawo nemadiplomats.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vange vari parunhare kuMaputo naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hapana chokwadi mumashoko anotaurwa nemasangano anomirira varayiridzi ekuti hurumende haitauri navo pamusoro pezvirongwa zvainenge ichida kuita. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe nezuro rakaudza Studio 7 kuti kumwe kusawirirana pakati pehurumende nemasangano anomirira varayiridzi kunokonzerwa nebazi rezvedzidzo rinotanga zvimwe zvirongwa risina kumboita hurukuro kana kuzivisa masangano anomirira varayiridzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti varayiridzi vakaudza hurumende kuti gore rino kuitwe kotoro kana kuti matemu maviri sezvo vadzidzi vakarasikirwa nenguva zhinji pavakavhara zvikoro nyika ichirwisana nokumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Asi bazi rezvedzidzo harina kuteerera. Vandoro vanoti masangano anomirira varayiridzi anoudzwa zvirongwa zvese zvisati zvaitika uye anokurudzirwa kupawo mazano avo kuti hurumende iatarisise. Izvo vanoti masangano aya haasi kuita.
Bazi reprimary nesecondary education parakazoita karenda rezvikoro kuti zvinge zviri matemu matatu, rakanga raita noti anonzi maconsultations, vataura nevanhu vose vanenge vachida kupawo maviews avo kuti kalenda rinenge rakamira sei. Izvi zvakasobvira kuitika muna zvita gore rapera zvikoro zvavharwa, tichiona nyangwe patatiri palockdown tatine nguva yese yekubvunza nekutaurirana nenyaya idzodzo dzekarenda regore ra2021. Vamateachers unions aya chakazongoti katyamadza isu sehurumende ndechekuti takati patakazotaura kuti karenda ramira so ndo patakatanga kuudzwa kunzi dai maita matemu maviri, dai madai dai madai. Isu tatichifunga kuti munguva yese ye 3 months mwedzi mitatu patatingori palockdown zvikoro zvavhurwa ndo pavaifanwa kuuya nekuti vaite maproposals avo vachiti maita 2 term dai maita zvakati nezvakati, asi havana kuuya nazvo. Vakazomirira cabinet makurukota enyika vaanaunza kuti zvikoro zvakuvhurwa musi wakati. ndokumirira zve bazi reprimary and secondary education kuti richi anaunza school calendar ra 2021. Tapedza kuanaunza izvozvo ndopa vakatanga kuchitiudza kuti dai maita matemu maviri.
Munoti kumasangano anomirira varairidzi pamusoro penyaya iyi?
Izvi zvinoratidza kuti vanhu vanomirira kuti paitwe decision first, vozouya ivo vachipa maproposals avo. Isi tinokurudzira kuti maTeachers Unions ngave nemaproposals avo pasati paitwa announcement yezvinhu ikazvakaita seschool calendar or zvimwe zviri muEducation sector zvinobata-bata nebazi reprimary nesecondary education.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7. Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti bazi rezvedzidzo yepasi rinofanira kuremekedza kuti masangano anomirira varairidzi madzisahwira munyaya dzokufambisa dzidzo dzevana zvakanaka.
Su hatibvumirani nemashoko abva kuna vandoro vakamirira ministry yeprimary and secondary education yekuti masangano anomirira varairidzi tinozenge totaura mushure meunge hurumende yapa decision. Nyaya iripo ndeyekuti kana tiri kutaura nenyaya dzedzidzo, masangano anomirira varairidzi tiri macritical stakeholders. Saka pamadecisions ese anenge achiitwa tinofanira kunge tiri involved. Hurumende ndiyo yakasiya danho iroro rekunge ichikonsulta, yava kungopa madecisions ichiita leave out my unions. Ndo saka muchizoona pachitenge tinenge tinogwisana nekuti zvinenge zvataura hurumende zvinenge zvisingaenderano maringe nezviri paground, uye zvinenge zvisingabude. Wanongoda kuzouya woti itai zvakati itai zvakati ayoka, asi isisu tinoti mutemo wedu unobvumira kuti tiri ma trade unions anenge achitaurirana pamwe chete neministry tichiita kuti dzidzo yedu yemudemberi tichionesana kuti apa tikadai tikadai tichifamba tiri pamwe chete. Asi iwo wakutora kunge masangano anomirira varairidzi wasina basa. Zvinozova zvinenge zvichizotadzisa kuti zviende mberi nekuti wadzidzisi kuti waite wanofanira kunge wane input yavo, and input yavo inofanira kunge yabva kumatrade unions nekuti ndo vanenge vachiwamiririra. Saka hurumende ikazongoya yoti ministry yoti itai zvakati itai zvakati isi tisina kunge tawirirana, ndo panenge pava nekukwesherana and uye hazvifambi zvakanaka. Kuti dzidzo yedu iende mberi tofanira kunge tichigarisana tichigara pasi tichiwirirana tichadai chadai pakadai tobatsisana kuti dzidzo yedu iende mberi.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, masangano anobatsira nezvekudya eWorld Food Program neFood and Agriculture Organization anoti akayambira hurumende yeZimbabwe kuti irwise nzara munyika. Masangano aya anoti mari yomunyika iri kudzikira muuremu hwayo uku mitengo yezvinhu ichikwira, izvo anoti zviri kuremera vagari vari mumadhorobha. Chronicle rinoti zvitoro zvizhinji muBulawayo zvakapererwa nemukaka mumbishi, richiti kwemasvondo apfuura mukaka waiwanikwa muzvitoro muBulawayo wakange uchibva kunze kwenyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadizeni vateereri veStudio 7 nemi vanotipa chirongwa Studio 7. Inini ndinonzi Levi Katuli, ndiri kuSouth Africa. Ndiri kudawo kupokana neavo vanonzi vaPaul Mavhima pane zvavari kutaura zvekuti chikafu hachisi kuitwa zvematongero enyika. votiwo hasati zvamboitika muZimbabwe. Zvinhu zvinozikanwa nemunhu wese ari muZimbabwe, zvikuru sei vari kumaruzevha nekumaruva, kuti chikafu kana chauya chinoiswa pana sabhuku. Sabhuku anotoforswa kutevedzera bato riri kutonga reZANU-PF. Zvinhu zvinozikanwa nemunhu wese kuti masabhuku mazhinji ari pasi pebato reZANU-PF. Uyezve vasabhuku asingatedzere kana kuti asingaite zvido zveZANU-PF havatogara vapiwa chikafu chacho. Zvinhu zvinotozikanwa zvekuti ZANU-PF yagara inoshandisa zvinhu zvakafanana neizvozvo, zvikuru sei maelections kwataakutoenda uku, ndiko kwainotoita izvozvo zvakatonyanyisisa. Zvinotozikanwa, hapana munhu angambotaura kuti hazvisi zvinhu zvati zvamboitika. Wozoya achinzi kukolekta chikafu unotochishaya. Saka ngatiregerei kunyeperana tichiudzana kuti hasati zvamboitika.
Chimbosiyanai naye chamishao, chimbosiyanai naye. Musaramba makangoimba chamisa, makangoimba chamisa. Hatidyi chamisa isu. Munhu woga ago angopinda muofisi anongofunga nezvachamisa. Government tiitirewo serious. Itai zvebasa imbosiya zvachamisa. Chamisa murege aita agenda yake ya 2021. Iagenda yake siyanai nayo. Pindai muofisi mushandire nyika. Ndimi mune mukana wokushandira nyika. Umwe naumwe ngaazive zvebasa rake, kwete kushanda chamisa. Imbomusiya yakadero, iopposition party yomunyika yeZimbabwe. Finish, no problem. Shandirai nyika vari mugovernment. Chamisa ari easy zvisingambobvira. Zvokuti mukagara pasi mukatanga kushanda mukasiyana chamisa, chamisa munomukunda uyo, zviri easy chikonzero. Ndimi mune mukana wacho. Siyana nokushandisa masoja kana mapurisa. Isu vanhu tinogona kutozviona kutoti idipfei shuwa ari kushanda kana washanda. Kana usina kushanda hatigoni kuzviona. Ukaona ukashanda zvakanaka, tine chichadei? Chamisa kuti tinati chimudini. Shandai zvakanaka vakomana, itai kuti nyika yedu yeZimbabwe imuke. Takakuisai tichikuvimbai kubva pakabvawa Mugabe. Saka siyanai naChamisa, imboshandai basa renyika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Paramende yeAmerica kana kuti Congress iri pakati penhaurirano pamusoro pemitemo inofanirwa kudzikwa kuti zvisave nyore kutenga pfuti muAmerica. Izvi zvinotevera kupfurwa nekufa kwevanhu gumi mune chimwe chitoro muguta reBoulder mudunhu reColorado. America ine mbiri yevanhu vane pfuti vanongopinda muzvitoro, mudzimba dzemafirimu, munzvimbo dzekudyira, muzvikoro nezvimwe nzvimbo vachipfuura vanhu madiro. Congress iri kuedza kunyora mitemo yekuomesa kutenga pfuti. Mazuva vaBiden vachitsvaga rutsigiro vakavimbisa kuti kana vakakunda musarudzo vachashanda kuti kutengeswa kwepfuti kuiswe pasi pemitemo yakasimba kuti kupfurwa kwevanhu vasina mhosva kupere. Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paUniversity yeColorado muBoulder muzvinafundo Claudius Mandoma vanoti vanhu vezera rechidiki vari kuremerwa nezvinhu zvizhinji asi vachishaya rubatsiro nguva ichiripo. Vanoti vamwe vanoita izvi senzira yekuti vazivikanwe.
KuBoulder kuno takaswera semazuva ese, asi kumatutu takaona mamessages aiuya pamakombiuta nokuti tiri kushanda kumba tese. Saka yakangotanga ingori nyaya yekuti pane munhu ane pfuti ari muparking lot pedyo nechitoro ichi. Chitoro ichi chiri 1 kilometer from kubva pauniversity. Saka taangofunga kuti pamwe inyaya yekuti munhu anga angori nepfuti muhomwe yabatwa. Saka takangodzima manotices aya. tuwa tumbokanganwa asi munhu uyu akatanga manje akabva pfura munhu mu parking lot achibva apinda muchitoro so ndopatakatanga kunzwa pa news kuti kune munhu ari muchitoro ane pfuti saka zvinhu zvekuti taingo ignore because tushanda kubasa tushanda kumba tasikunyatsa kutedza kuti chii chiri kuitika and my news media anga asina information yekuti chii chiri kuitika muchitoro imomo.
Zvino sekuona kwamaita imimi vanhu vari kuzvitora sei vanhu vemiguta renyu reBoulder iri vari kuzvitora sei?
Ichi chiitiko chikuru pa 50 years hapana zvati zvaitika zvakadaro muBoulder muColorado hongu kwakamboitwa naColumbine kuma 1999 asi izvi muBoulder City zvasa zvamboonika kwemakore makumi mashanu iwayi saka vanhu vanga vasina kuzvijaira kuti zvinoitika munharaunda yavo and chitoro ichi chitoro chinoshandiswa nemastudents maprofessors vanoshanda paBoulder saka vanhu vazhinji vanozivana ende vanosangana ikokoko vachizivana inini pandakauya inini kuBoulder ndaigara pedyo ndaitofamba kuenda unotenga chikafu imomo saka vanoshanda imomo taigara chitaura navo saka taitozivana community yanga yakabatana
chii chinokonzera izvi nai dokta chii chinokonzera zvinhu zvakadani zviri kuramba zvichiitika muamerica izvi
izvi ndiri kuona kuti imimi mukatarisawo kubva kwazvakatanga nevanhu vari kuzviita nemazera evanhu vari kuzviita uyu angaine 21 years makumi mairi nerimwe mukatarisa akaita futi kuatlanta ndo makore acho iwayaya saka ndiri kuona kuti pane kusagarisikana kwepfungwa kuripo kuri kukonzera kuti ivo vechidiki nevamwe vave nepfungwa dzisina kunyatso kugadzikana and paine a means for that outlet iri violent inokonzera kufa kwakawanda ikoko saka ndikuona kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoungana like zvino wekuatlanda akashuta vamwe vaiona achiita saka munhu ari mentally disturbed anogona kukurumidza kudi kungofunga kuti ndo zvanofanira kuita kuti ndiwo ndiri munhu anozivikana ende vanhu vaazoziva kuti ndakaitawo something
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinodzidzisa pauniversity of Colorado muBoulder muzvinafundo Claudius Mandoma vari parunhare kuBoulder Colorado nestudio 7 kanobva kuna Effort Mujuru sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muzimbabwe vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nevana 49,404 sangano recrisis in zimbabwe coalition nezuro rakatanga misangano yaro mumozambique kusvika musi wemugovera tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.